National News.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimo Washington DC. Linyali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemuvhuro chikumi 15 2020. Makaterera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC kuti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavhairasi munyika unoramba uchikwira apo vakawanda vevari kubva kuSouth Africa varivo vari kuwanikwa vaine chirwere ichi.
Ipanguva ino tipei simba nenjere nemazwi okukone kunyaradza avavo panguva ino vashayikirwa. Asi ndechitokumbira Mwari kuti varongomuna vatazwa foo vatamika ngedenda iri ndevechiramba varivo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votungamira vanhu mukunamata, asi vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vachiratidza kunyunyuta nematengero avanoita.
Mutongi ati hakwanise kupikisa zvataurwa nemuchuchisi sekuti anotora muchuchisi semunhu anotaura chokwadi. Saka angopa chivimbo chekuti dzimwe nguva uchapupa wacho huripo, asi haasi kuziva kuti huripo here kana kuti kwete.
Madzimai matatu eMDC akapambwa onyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso, uye hama dzavo dzinonzi dziri kurambidzwa kuvapa chizvekudya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi munyika yose hwasvika pamazana matatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 383. Vapora vave makumi mashanu nevana kana kuti 54, uye vafa vachiri vanhu vana. Vanhu vavhenekwa kusvika pari zvino vadarika zviuru zvishanu nemakumi masere kana kuti 58,000. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi mana nevaviri kana kuti 242,000 vabatwa nechirwere checoronavhairasi muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvitanhatu nemazana maviri nemakumi mana nevana kana kuti 6,244. Vapora kubva kuchirwere ichi vanodarika zviuru zana nezvipfumbamwe kana kuti 109,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose vadarika mamiriyoni manomwe nezviuru zvipfumbamwe kana kuti 7.9 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere checoronavhairasi. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi matatu nezvina kana kuti 434,000, vapora vachidarika mamiriyoni matatu nezviuru zvinomwe kana kuti 3.7 million. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatungamira nyika mukunamata nekutsanya kuti chirwere checoronavhairasi chisapararira nekuuraya vanhu. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vatorawo mukana uyu kushora utungamiri hwavaMnangagwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Makana
Vamunanga kwavati zvakakosha kuti vanhu vanamatire nyika yavo nguva dzose vachiti zvindizvo zvavanogara vachiita mudare remakurukota. Vatiwo vanotenda Mwari kuti vanhu vafane chirwere cheCovid-19 vashoma zvikuru.
We thank our Father God for continuing to suppress deaths in our nation.
Tinoda kupa kutenda kumusiki sezvo munyika ikwedu musina ndufu dzakawanda dzakonzerwa nechirwere checoronavirus ichi.
Vatiwo vanotenda Mwari sezvo pakava nenguva yekugadzirira kurwiswa kwechirwere ichi chisati chapinda munyika kubva zvachatanga kuChina gore rapera. Vanamatirawo kuti chirwere cheCovid-19 chiwanirwe mushonga uye chisaramba chichitora upenyu sezviri kuitika. Momo vanamata pagungano iri vakamirira mubatanidzwa weZimbabwe Council of Churches vaEfrem Ngadziore vakumbira kuna Nyadenga kupora kwevari kurwara uye kubatana kwenyika.
Ipanguva ino tipei simba nenjere nemazwi okukone kunyaradza avavo panguva ino vashayikirwa. Asi ndechindokumbira Mwari kuti varongomuna vatazwa fo vatamika ngedenda iri ngevechiramba varivo. Takumbira mambo Jesu kuti vasachawanda vanofa. Tizwei mambo.
Asi mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselimo Magaya avo vasina kuya kugungano iri vatiranga risina kuvakoshera vachiti utungamiriri wenyika unofanira kutanga wagadzirisa ukama hwavo naMwari.
Gore rapera iri muna January pane vakarohwa vakaurayiwa vamwe pane maallegations ema rape cases iko zvinoti nevana vakaabductwa vakatochwa kuBulawayo kupane akaurayiwa nemapurisa. Zvese izvozvo zviri kuitika. Then vamunangagwa voti ngatiuye tinamate. Zvino Bhaibheri shoko raMwari muna Isaiah chapter number 1 kubva paverse 18 kusvika pa15 Bhaibheri rinotaura kuti anzi ndinonyangadzwa nekusimudzwa kwemaoko enyu nokuti ari kuyerera neropa, ari kudripa neropa.
Izvi zvatsigirwawo nemutevedzeri womutauriri weMDC vaClifford Hlatshwayo avo vatiwo kunyange zvemunamato zvakakosha yanga iri tarisiro yavo kuti mutungamiriri wenyika agadzirise nyaya dzeuori kuitira kuti nyika pamwe nezvipatara zvivandudzwe kuitira kuti vanobatwa nechirwere ichi vawane kurapika.
Paye uyai mutsanye, uyai munamate, zvekumanikidzirana zvekudini avishandi. Nyika izvozvino chainoda kuti vanhu vawane mabasa akanaka, vawane zvekudya, vawane mishonga.
Mibatanidzwa yemakereke yanga iri pagungano apa inosanganisira Zimbabwe Catholic Bishops Conference, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Zimbabwe Council of Churches pamwe neZimbabwe Indigenous Council of Churches. Zvimwe zvitendero zvanga zviripo zvinosanganisira maMuslim, maHindu nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Zvichakadaro, vanhu vakawanda vanofamba nedzimotokari pamwe nemichovha vanonzi nhasi mangwanani vakundikana kupinda nekubuda muguta reHarare mushure mekurambidzwa nemapurisa pamwe nemauto avo vanonzi vanga vakarinda migwagwa mikuru yose inopinda muguta vachiti izuva rekunamatira nyika vanhu vadzokere kudzimba. Semuenzaniso, vakawanda vanonzi vadzorwa kudzimba vanosanganisira vanobva kumabvuku nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza avanonzi vanga vachidzorerwa pamabvuku turn off. Vamwe vanonzi vanga vachidzorerwa kudzimba vanga vachibva kudivi reku roundabout kuchitiwo vamwe vanga vachipinda muguta vachibva nemugwagwa wachitungwiza vachidzorwa kudzimba nemapurisa anonzi anga ari pamvura chena. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vakabatikana panguva yatavafonera. Asi mutungamiri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti vanhu vanetseka chose kuti vanzwisise zvanga zvichitora nzvimbo. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers Women Rights ranyorawo padande mutande reTwitter richiti riri kutambirawo mashoko akawanda kubva kuvanhu vakasiyana-siyana pamusoro pedanho rekurambiswa kupinda muguta iri. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGoliath pamusoro pevamwe vanga vachipinda muguta vachibva nemugwagwa wachitungwiza vachidzorwa kudzimba nemapurisa anonzi anga ari pamvura chena. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vakabatikana panguva yatavafonera. Asi mutungamiri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi nemichovha Repassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti vanhu vanetseka chose kuti vanzwisise zvanga zvichitora nzvimbo. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Women Rights ranyorawo padande mutande reTwitter richiti riri kutambirawo mashoko akawanda kubva kuvanhu vakasiyana-siyana pamusoro pedanho rekurambiswa kupinda muguta iri. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGoliath pamusoro penyaya iyi.
Vanhu vakawanda vadzorwa, ichokwadi kuti vanhu vakawanda vadzorwa kuti vasaende kumabasa, ichokwadi vanhu vakawandisa zvikuru kwangopinda vashoma vapinda rungwanani kuenda muguta. Vashoma vapinda muguta guru reHarare pane mashoko atikutambira kubva nzvimbo dzakasiyana siyana. Havangu vasingape chikonzero kuti sei zvakadai zviri kuita. Tatombotsvaya kuti tifonere dispo weHarare tinzwe kuti chii chiri kuitika, chiri kunyatsoitika, chiri kuita kuti mapurisa nemasoja abati hana mumaoko. Hapana vachakwanisa kunge tichikwanisa kutaura naye.
Chiitiko ichi chakukanganisai zvakadii sevafambi uye vanhu vanenge vachienda kumabasa?
Nesu tava kutotya kufamba muguta reHarare. Nekuti hatizive chinogona kuitika kana kuti chii chakumboitika. Takutotya nekuti kana vanhu vachienda kumabasa vodzorwa kumba, vamwe vachida kudzoka voramudzwa kudzoka, hatizive kuti yava hondo here kana kuti ya state of emergency here. Tatova confused nezviri kuitika muguta reHarare kuti mapurisa nemasoja anogara akabatira hana mumaoko. Hatizonyatsonzwisisa.
Asi zvingava zvikonzero zvipi zvingaita kuti mapurisa arambidze vanhu kupinda muguta? Nekuti tinonzwa kuti hongu izuva rekunamatira nyika asi harisi zuva rekuti ringava zororo. Kandai riri zororo, mapurisa arambidze vanhu kufamba pazororo.
Tayangoita fungudziro kuti senyaya dziri kumakotsi dzevanhu vanoita zvematongerwo enyika ndedzimwe dzanga dzichingofungidzirwa kuti dzinogona kukonzeresa dzevasikana vekusungwa. Ndozvatafungirawo izvozvi sekufamba kuita mashoko kuti kwanga kune makoti anga achipindwa nhasi.
Saka iye zvino zvinhu zvamira sei?
Iye zvino mota dzinotakura vanhu mudzimwe nzvimbo dzatanga kufamba dzisina manumber plate, dziri tindedi. Vanhu vari kutakurwa vonosiyiwa papointi, vamwe vozotambira vachienda kumwe. Ndozvimwe zvatiri kuona kuti vemakombi vamwe vaakutanga kufamba.
Ava vanga vari mutungamiri wesangano rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath vari parunare muHarare neStudio 7. Dare ramagistrate muHarare nhasi ranyema mukana wekubvisa mari yechibatiso madzimai matatu eMDC anoti muzvare Joanna Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova. Ava vari kupomerwa mhosva yekutaura manyepo kumapurisa kuti vainge vasungwa nemapurisa pamwe nekupambwa mwedzi wapfuura. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare amai Bianga Makwande varamba chikumbiro chevatatu ava chekuti vatongwe vachibva kumba vachiti vanotenderana nezvakataurwa nemuchuchusi pamwe nemutikiti vari kuferefeta nyaya iyi kuti pane umbowo hunoratidza kuti vatatu ava vakapara mhosva yavari kupomerwa uye vanogona kutongerwa kugara mutirongo kwenguva yakareba. Vatiwo mashoko akataurwa nevatatu ava akasvibisa chimiro chenyika, uyewo kana vakapiwa mukana wekubhadhara chibatiso vanogona kutiza munyika nyaya yavo yozotadza kutongwa. VaJeremaya Bhamu nderimwe remagweta evatatu ava uye vanotsanangura zvaturwa nedare.
Mutongi ati hakwanise kupikisa zvataurwa nemuchuchisi sekuti anotora muchuchisi semunhu anotaura chokwadi. Saka angopa chivimbo chekuti dzimwe nguva uchapupa wacho huripo asi haasi kuziva kuti huripo here kana kuti kwete.
Asi vati havana kufara nemutongo uyu uye vachaenda kudare repamusoro kuti rongorore mutongo waturwa nhasi.
Panyaya yebeyo hatina kugutsikana kuti mutongo wapiwa ndiwo chaiwo wakakodzera pamutemo. Saizvozvo tichaendesa nyaya iyi mberi kudare guru kuti rionewo nemamwe maonero justice chaiyo chaiyo iitwe munyaya iyi.
Magweta evatatu ava achemawo kudare kuti hama nemagweta avo ange ari kurambidzwa kuvapa chikafu vari mujere kubvira musi wechishanu. Uye mutongi amai Makwande vati Zimbabwe Prisons and Correctional Services inofanira kubvumidza hama nemagweta avo kuti vava pechikafu vatiwo vatatu ava vanofanira kurapwa apo vanenge vari mutirongo. Vatatu ava vachadzoka zvakare kudare musi wa 26 mwedzi uno. Mune mwonyaya vatorwe nawo French Kore anoshanda akazvimirira pamwe na Samuel Takawira wekambani ye 263 chat. Avo vari kupomerwa mhosva yekuramba kuteerera mapurisa pavakaenda kunotaura nevatatu ava kuchipatara chavainge vachirapwa. Vadzoka kudarira magistrate Kumbare vakanzi vadzoke musi wa 25 mwedzi uno, apo vachaziviswa kuti nyaya yavo ichatongwa rini. Mune mwonyaya dare nasiranzwa chikumbiro chamuzvina bhizimisi vadelish nguwaya chekuti vabvise mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Panyaya dzavari kupomerwa dzekuti vakanyepera hurumende kuti kambani yedrugs international yaigadzira mishonga, izvo zvakaita kuti kambani ipiwe basa nekambani yehurumende inoita zvemushonga yenatfarm. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vateriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kukuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muzvare Tokozani Kupe nasi vadoma dzimwe nhengo kuve mukomiti yeNational Standing yebato ravo, kusanganisira munin'ina wamushakabvu vaMorgan Tsvangirai, apo kunetsera muMDC kuri kuramba kuchenderera mberi. Panze pemuzinda weMorgan Tsvangirai House paitirwa musangano uyu panga paine mapurisa anodzivirira mhirizhonga. Thomas Chiripasi anotipanya iyi.
Nhengo itsva dzapinzwa mukomiti iyi dzaziviswa nevamunyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora zvichitevera mutongo weSupreme Court pamusangano waitirwa pamuzinda webato iri paMorgan Tsvangirai House. Mumwe wevapinzwa mukomiti iyi ndivaManase Tsvangirai, vano vemunin'ina wevaimbo vamutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai. VaMonzora vati vaona zvakakodzera kuti vadome vanhu ava zvichitevera kusawirirana kwavari kuita nevari kutungamira bato reMDC Alliance vaNelson Chamisa.
Wekutanga munhu wata appointa ndava Elias Mudzuri vanova deputy chairman weparty. Wechipiri wata appointa ndava Chimanikire Gift Chimanikire vanova deputy organizing national organizing secretary. Kalipani Pugeni a deputy spokesman. Chief Njovu a deputy treasurer. Gandhi Mudzingwa a deputy secretary for elections. Mukuru mukuru we youth Taisa Shakespeare Mukoi vanomuziva semutungamiri aimbova mutungamiri weVanguard, ndiye akanga ari mutevedzeri wa Happy Mochi Dziwa uyo akabuda mubato redu.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati zvaitwa izvi mazadza dama hutsi hwefodya.
Izvi zvevanhu vanzi vaungana kuva kumuzinda wedu weMorgan Tsvangirai House. Muzinda wavakapamba pakati pehusiku nemasoja. Saka zvavaita nhasi izvi kwatiri nechirungu inozinani event ndezvemusoro wakoni hatinei nazvo, havisi zveMDC Alliance, ndezvavo kubato ravo.
Zvichakadai muzvare kupe vati kubva zvino zvichienda mberi vachange vachiita basa ravo vari paMorgan Tsvangirai House.
Chitiona tiri pano nhasi tiri kushandira paHarvest House. Harvest House e-building yeMDCT takatanga kushandira pano muna 2000 ende izvinozikana nemunhu wese. Hapana patichazoenda ndipo patakushandira paHarvest House.
Muzvare kupe vati vachadzinga nhengo dzeparamende dzichange dzisingatevedzere zvinodiwa nebato ravo idzo dzakasarudzwa dziri pasi peMDC Alliance. Asi veMDC Alliance vakatokwidza nyaya iyi kumatare vachiti bato ramuzvare kupe harifanirwe kubvumidzwa kudzinga nhengo dzebato ravo muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Paita maonero akasiyana muchinhu inhasi panyaya yekuvandudzwa kwebumbiro remitemo panyaya dzinosanganisira kuvhoterwa kwevateveziri vemutungamiri wenyika musarudzo, kusarudzwa kwevatongi vematare pamusoro edzimhosva nedzimwe nyaya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachipa pfungwa dzavo kukomiti yeparamende inoona nezvemitemo nhasi muchinoi, vaAbraham Nyoni vanoti bumbiro remutemo harifanirwe kuvandudzwa risati ranyatsoshanda, vachiti vatevedzeri vemutungamiri wenyika vanofanirwa kusarudzwa nevanhu kwete kudomwa nemutungamiri wenyika.
Ndikuda kudzokera pamusoro pekutanga, pamusoro pavice president, kuti anova anofanira kusarudzwa napresident anenge apinda. Izvozvo ndinoona zvisina kukodzera, nokuti vice president kana president vachinge vabva ndiye anopinda muofisi yapresident. Saka munhu iyeye ngaave anobva kune vanhu, ave anosunda zvido zvevanhu.
Asi nhengo yebato rezanu PF vatatenda chitate, vanoti hapana chakaipa kuti mutungamiri wenyika adome vatevedzeri vake, vachiti mutungamiri wenyika anenge akapiwa masimba paanovhoterwa nevanhu.
Zvinhu zviri very important kuti president vaapointe munhu anenge vachida. Reason being inenge iri ishu yokuti ofisi yapresidendi iofisi, saka president anofanira kupiwa masimba yokuti aapointe munhu waanenge achida kushanda naye.
Mumwe mugari wemuchinhoi vaStuart Maposa vanotiwo vatongi vematare epamusoro vanofanirwa kuramba vachidomwa mushure mekubvunzurudzwa paruzhinji, kwete kudomwa nemutungamiri wenyika sezviri kuda kuitwa.
Mutungamiri wenyika haafanhi kunge achiapointa chief justice. Chief justice anofanira kunge achiitwa interview nesu vanhu ipublic.
Amai K. Ncule veWomen Coalition of Zimbabwe vanoti kuwedzerwa kwenguva yemutemo unoita kuti madzimai makumi matanhatu vapinde muparamende pasina kukwikwidzwa haufanirwe kupiwa nguva, asi kuti ugare uripo.
Section 124 of the constitution iri kuda kuamendwa ndeti. Saka it's a temporary thing. Ndandiri kufunga kuti dai yanga yaita a permanent thing zvekuti tiwane kuti tikaramba tichinzi vakadzi vari kunzi mune marights akati, and then vatazonzi tine it's a temporary thing. Zvadii kuti tigare tangoita something chiri permanent.
Panyaya yekuti mutungamiri wenyika akwerete mari pasina kuwirirana neparamende, vaDavid Masango vanoti izvi hazvifanirwe kubvumirwa sezvo mari iyi ichizodzoserwa kubva kumitero inobhadharwa nevanhu. Vanhu vakawanda vakaita samai Muchaneta Kambiri vanoti nyika haifanirwe kuvandudza bumbiro remutemo rine chekuita nekupa mutungamiri wenyika masimba, asi iyo nyika iine matambudziko akawanda anoda kugadziriswa.
Chizvaro zvemuZimbabwe pari zvino zvakatarisa nematambudziko mazhinji ekusafamba zvakanaka kweupfumi, utano, dzidzo pamwe nemhirishonga. Idzi ndidzo nyaya dzinofanirwa kutariswa, dzinofanirwa kutariswa nehurumende.
Senzira yekutevedzera kuderedza mukana wekutapuriranwa kwechirwere checovid-19, vanhu vapinda munzvimbo yaitirwa musangano uyu yekoksuo vari muzvikamu zvina vasingadarike makumi mashanu paboka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Vagari vakawanda vekudziva resekwa extension vanoti vakatarisana nenguva yakaoma muupenyu hwavo sezvo vasina mari yekutenga mamaski ekudzivirira kuti vasabatwa nechirwere checovid-19. Vagari ava vanoti vanoda rubatsiro kuitira kuti vakwanise kutenga mamaski aya. Kirimudzamiri akashanyira musha wedziva resekwa extension ndokuti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekudziva rasekwa extension amai Alice Chihera Chitauro vanoti vanhu vane mamasiki munharaunda yavo vanhu vanoapiwa kumabasa avo vachizopawo mhuri dzavo. Vanoti kuti dambudziko recovid-19 ripere, hurumende inofanirwa kubatsira vanoshaya.
Mask ndingaida asi chikafu handina, saka kuti nditenge mask handikwanisi kutenga mask, ndinototenga ufu. Dai government yatipawo mamask toona kuti yatinenge tinayo mari isusu todi totenga ufu.
Mumwe mugari wekudzivara sekwa extension muzvare Christina Chirodza avo vari kuita zvidzidzo ku Midland State University kugweru vanoti vari kushungurudzika nezviri kuitika munharaunda yavo nokuti vanhu havasi kana kumbopfeka mamasiki aya vachiti havasati vamboona munhu akarwara kana kufa neCOVID-19.
Vanhu havazauye vanotombodawo dzidziso. Vanhu varingoona kungati bhikozi hakusati kwamboripotwawo kesi kunoku, saka vanhu vanenge vachingoti hakuna.
Panguva iyo vanhu vekudzivarase kwa extension nevamwe vanogara munzvimbo dzakasiyana siyana vari kuchema nerekushaya mari yekuti vatenge zvipfeko zvekudzivirira kubatwa neutachiwana hwecoronavirus. Pane sangano reMask Up Africa iro rine zvirongwa zvekubatsira vanhu zvikuru varombo nemamask aya muAfrica yose. Sangano iri iro rakatangwa kuNigeria ravawo nemumiriri waro muZimbabwe muzvare Rhoda Mandaza. Muzvare Mandaza vanoti vakaparura chirongwa ichi zvaonekwa kuti hurumende zhinji dzemuAfrica hadzikwanise kudzivirira chirwere cheCOVID-19 dzega. Muzvare Mandaza vanoti vakatounganidza vanhu vanosona mamasiki aya muHarare zvokuti vanotarisira kuwana mamasiki ekutanga anosvika zviuru zvitatu vhiki rino.
Pavakatanga kufunga nezvemask up vakafunga kuti rega totraya kubatanidza nevamwe vari kucreative industries. The truth of the matter is muno muAfrica people cannot afford, vakavanda they will never afford that mask even chero iri dhora.
Muzvare Mandaza vanoti kunyange hazvo chirongwa chemask up Africa chakatanga kuNigeria nenyika dzimwe dzekuwest Africa, vaona zvakakodzera kuti vabatanewo nenyika dzekuchamhembe kweAfrica muchirongwa ichi kuitira kuti munhu wese anoshaya awanewo mamask aya. Muzvare Mandaza vanoti shiviro yechirongwa chavo ndeyekuti nyika dzemuAfrica dziwanirwe mamasiki anoita miriyoni imwe chete panyika yega yega ayo anozopiwa vanoshaya pachena. Mashoko amuzvare Mandaza anounza mufaro mukuru kumadzimai ekudzivarase kwa extension ayo anoti anoda rubatsiro sezvo asingakwanisi kutengera mhuri dzavo mamasiki ekudzivirira kuti vasabatwe nechirwere cheCOVID-19. Gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanovavo zvakare vari kutungamira chikwata cheCOVID-19 Interministerial Task Force vanoti zviri kuvashamisa kuti kune vanhu vari kuti havasi kuziva nezvedenda reCOVID-19 nokuti inyaya iri kushambadzirwa pane fenyuro dzakasiyana siyana dzemunyika mazuva ose. Amai Mutsvangwa vanoti COVID-19 iri munyika nokudaro vanhu vanofanirwa kugara vakazvidzivirira kuchirwere ichi nekupfeka mamask kana kushandisa madhuku avo nezvimwe zvinokodzera kuvhara mhino nemiromo yavo pose pavanosangana neveruzhinji. Amai Mutsvangwa vanoti mutemo unosungira munhu wese kuti agare akazvidzivirira kuchirwere ichi kuburikidza nekupfeka mamask aya. Kudzamara vawana rubatsiro rwemamasiki aya vagari vakawanda vekudzivarase kwa extension vachagara vachitya kubatwa nechirwere cheCOVID-19 pamwe nekusungwa nemapurisa sezvo vasina mamasiki ekuti vagare vakapfeka pavanosangana neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 kudzivarase kwa ndini Kiri Mudzamiri.
Chedu chelife talk nasi tiri kutarisa nyaya yekurwisa chirwere checoronavirus uye urongwa hwekunamatira kuti chirwere ichi chipere. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu wevanhu vari kubatwa necoronavirus munyika unoramba uchikwira apo vakawanda vari kubva kuSouth Africa vari ivo vari kuwanikwa vaine chirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votungamira vanhu mukunamata asi vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vachiratidza kunyunyuta nematongero avo. Madzimai matatu eMDC akapambwa onyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso uye hama dzavo dzinonzi dziri kurambidzwa kuvapa zvekudya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.